wangu tine chirongwa chatinoti che 50% discount chiri kuguma musi wa 23 October. Kubudikidza nechirongwa ichi tanga tichikurudzira vagari vane zvikwereti kuti vave vabhadhare vagozopuhwawo iyo yatinoti pachirungu credit ye 50% pamari yoga yoga yavanenge vabhadhara. Saka kune vagari vakakotsomoka vachiya vachikobhadharawo mari dzavo kubudikidza kuti tizowana mari inosvika pa 17 million. Mwedzi wapfuura takatiri pa 14.8 million. Ekuzita kuya tasvika pa 17 million. Chatakaitira programu ye 50% discount ndechekuti takaona kuti timbofadza vagari nekuvaitira maservices. So vagari vakauya vakabvisa mari sevabvisira vari kuita maservices akafananika nemarodhi zvogadzirwa, marara otakurwa, mvura yowanda, vobva vaona kuti mari yavo iri kushanda chii. Iko zvinezvi takatenga machemicals ekuchenesa mvura. Iko zvinezvi for the first time muhistori yedu taane mastocks anogona iwo kusvika mazuva makumi mana emastocks emishonga. Pazvichirevawo kutiwo pamakumi mana emazuva ari kutevera tetakagara mutambara kede.
Ko vasiri kukwanisa kunge vachibhadhara vari kuitawo sei?
Kurudziro yedu yekuti vanhu vaya vaite mapayment plan haisati yapera. Ngavarambe vachiuya kumapayment plan. Mari yoga yoga yaachabhadhara kuti abvise chikweredi chake anopuwa 50% yemari yaabhadhara iyoyo.
Rimwe dambudziko vachideme inyaya yeservice delivery nokuti vakawanda vari kuchema kuti kana takabhadhara mari hatizowana mvura nezvimwe zvatotarisirwa kunge zvichiitwa nekanzuro. Zvii zvamungavaimbisa?
Zvandovaimbisa ndezvekuti marodhi ari kugadzirwa, mastreet light ari kugadzirwa, mvura iri kuwedzera, kuzvipatara vanga vachirwara nekorera tiri kurapa, mishonga iriko tiri kurapa vanhu. Ndozvekuti vanhu vaone kuti mari yavo iri kushanda chii izvozvo.
Pane vamwe vagari vari kukurudzira kuti kanzuro ngairege kungonangana nevagero mari kwishena hanzi endaiwo kumakambani nekuhurumende vanonzi vane mari dzakawanda kukanzuro dzavasiri kubhadhara. Zvii zvamungataura?
Hatina watiri kusarudza panyaya iyoyi yekuti munhu wese abhadhare. Asi 50% discount yanga ichingoenda kuvagari chete isingaendi kumakambani. Asi tiri kuti mugari wese angave minista, angave ani, angave upi neupi zvake, tiri kuti mari yavo tiri kuita ngaive ibhadharwe itive basa kwavanogara.